Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina gumiguru 20, 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda weZimbabwe muAmerica wobatsira Zimbabwe nechikafu. Vabereki vochema chema neuori hopa kuti mapepa ebvunzo abude dzisati dzanyorwa. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vobvumidzwa kuenda kunoona vaJob Seeker nevamwe asi vachipiwa zviga zvakawanda. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe kuburikidza neUnited States Agency for International Development, USAID, nasi watsigira sangano reWorld Food Program, WFP, nemari inosvika mamirioni makumi matatu nematanhatu nemazana manomwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica, kana kuti $36.7 million. Mari iyi ndeyekubatsira pachirongwa cheWFP chekupa vanhu vane nzara chikafu munyika. Godwin Mangundla anotipanya inotevera.
Mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe amai Elaine French vazivisa izvi nhasi vachiti rubatsiro urwu runouya ponyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe dzakatarisana nedambudziko rekushaya chikafu kudhura kwacho pamwe nekudhura kwemafuta ekubikisa zvowedzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine. Vati America yakazvipira kubatsira Zimbabwe kupedza dambudziko iri ndosaka vapa rubatsiro rwemari iyi kuti ishandiswe kutenga chikafu pasi pechirongwa chinonzi Lean Season Assistance Funding.
Achieving food security during Zimbabwe's lean season is always challenging. Geopolitical events on the other side of the world have made it even more so this year. But the United States is ready to assist. Today, I'm happy to announce $36.7 million for 2022-2023 Lean Season Assistance Funding provided by the U.S. government for the people of Zimbabwe.
Kupavanhu chikafu muZimbabwe nguva yenzara kunonini uye zviri kuitika kune dzimwe nyika izvi zvinoita kuti zvinhu zvinyanye kuoma asi United States ichabatsira nhasi ndinofara kuzivisa rubatsiro rwe $36.7 million United States dollars iri mari yekutenga chikafu mumwaka wa 2022 kusvika 2023 mari inobva kuhurumende yeAmerica
amai French vati vanofara nemashandiro avanoita neWFP vachiti vave neukama hwakasimba mukuba batsira vanhu vemuZimbabwe nechikafu pamwe nekutsigira mabasa ekurima munyika. Vati mari yavapa nhasi ichabatsira vanhu zviuru mazana manomwe 700,000 pamamiriyoni matatu nezviuru mazana masere 3.8 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika. Vamwe vacho mamiriyoni matatu nezana rezviuru kana kuti 3.1 million vachabatsirwa nehurumende. Vanhu vachapiwa chikafu pasi pechirongwa cheUSAID neWFP vari mumatunhu anoti Buyera, Wedza, Mudzi, Bikita, Chivi, Ngai, Mangwe neMount Darwin. Pasi pechirongwa ichi, munhu mumwe chete anopiwa chibage, mapfunde, nyemba, pamwe nemafuta ekubikisa. Amai French vati kunze kwerubatsiro rwavapa nhasi, hurumende yavo iri kutsigirawo WFP nemamwe masangano nemamiriyoni nezana nemakumi mapfumbamwe nematatu emadhora ekuAmerica, $193 million, kuti itsigire mabasa ekurima munyika yose.
Aside from emergency food assistance programming through WFP, the U.S. government is also providing
$198 million to WFP, nemamwe masangano kuti tibatsire vanhu kurima chikafu chinokwana. Chirongwa ichi chinobatsira vanhu miriyoni kurima zvinoenderana nekusanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekubatsira kutengesa zvirimwa.
Vanoona nezvezvirongwa muWFP muZimbabwe vaRoberto Bolini vati vanofara nerutsigiro rwanhasi uye vacharamba vachishanda neUSAID kupedza nzara munyika.
We are humble and honored for the assistance that USAID is extending to the
Tinofara nerubatsiro rwapiwa neAmerica kuvanhu veZimbabwe apo zvinhu zvakaoma nekuda kweCOVID-19 kusanduka kumamiriro ekunze pamwe nekudhura kwechikafu. Isu seWFP neUnited States takazvipira kubatsira vana veZimbabwe pamatambudziko aya.
Vatiwo kunze kwekubatsira vanhu nechikafu panguva yenzara, WFP neUSAID vanobatsirawo mabasa ekurima akaita sekuvaka madhamu kuti vanhu vaite madiridziro pamwe nekuona na kuti varima zvirimwa zvinoenderana nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kuti vawane chikafu chakakwana. Urongwa hwekubatsira vanhu nechikafu vakamirira kurima nekukohwa kana kuti lean season funding inopiwa kubva muna gumiguru kusvika muna kurume mwaka unotevera. Hatina kukwanisa kunzwa pfungwa dzehurumende parubatsiro rwapiwa nhasi sezvo gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi munyori mubazi iri vaSimon Masanga vakaudza Studio 7 Masvondo Pfuura kuti vakaronga neWFP kuti vachabatsira vanhu vese vane nzara, vakatsinirawo kuti WFP ichabatsira vanhu mumatunhu masere. Vakatiwo hurumende ine chibage chakawanda chinokwana kubatsira vese vane nzara munyika.
Government, as we speak, tine capacity to feed everyone. Chibage chedu chatinacho kuGMB chinokwana kuti ticover marequirements ese Department of Social Welfare. Takuriti social development mazvano, but in the Department of Social Welfare tine enough grain to cover everyone. But tagara tataura kuti Zimbabwe is open for business. Hatidi kubatsirwa and tagara tichibatsirwa through organization yandataura, United Nations, WFP.
Kubva pakutanga kwegore kusvika pari zvino, USAID yapa rubatsiro rwechikafu kuZimbabwe runodarika mamiriyoni makumana nemana $44 million, kwozotiwo rubatsiro runodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica mukati memakore mashanu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nyaya yehuori nechikiribidi chekuburitsa mapepa ebvunzo dzisati dzanyorwa iri kuenderera mberi, zvopa kuti vabereki vakawanda vatyire kushaya chiremera chedzidzo yevana. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vana vaine mapepa bvunzo dzisati dzanyorwa kubikita nekwazvimba. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Pane mashoko ari mumaoko eStudio 7 kubva kuvakuru vakuru vemapurisa masvingo vati vari kuferefeta vana vepachikoro cheBikita Fashu High School pamwe nepamushana High School vanonzi vakabatwa vaine mapepa ebvunzo dzechirungu munhare mbozha dzavo. Asi mutauriri wemapurisa masvingo Inspector kuda kwachadhiwavata vasati vanzwa nezvenyaya iyi kuBikita Fashu sezvo vanga vasiri muhofisi. Nemusi wechipiri vamwe vana vakawanikwa vaine bepa remets kwazvimba kumashonaland west. Mumwe mubereki wemasvingo Pastor Kafa Mukwadi vati izvi zviri kukonzerwa nehori kuzimutse kana kuti muzvikoro.
Iya, tinozviona kuti zviri kubvisa chiremerera chedzidzo yedu. Hazvina kuitika pamushana chete, chero kukwa murombedzi tiri kuvati kune bepa remets rakalika. Zvoreva kuti zimuseki yava iyowo zvava kukonzeresa kuti mastandards edu afe, uye zvava kukonzeresa kuti vasingagoni vapase vanogona vachifoira nokuda kwokuti vanenge vane hama dziripo. Ndoona sekuti zvikatoongororwa chaizvo tinogona kuwana kuti kune vanhu vanogona nge vachitowana macertificates eolevel vasina kutombomagarira pabeni nokuda kwecorruption yazara ofu, ichi zvava kuuraya standard yeeducation yedu.
Amaisungana zvarebwanashe vapomera zvimwe zvikoro mhosva yekuita horo wekuburitsa mapepa kuti vana vanzi vakapasa zvinozokanganisa dzidzo yevana.
Ya, ini somubereki ndinoona nyaya yokulika kuri kuita mapepa ebvunzo pazvikoro chiitiko chisina kunaka zvachose, hatizvitarisiri. Zvinobva zvapa vana kusazodzidza neshungu, achiti nyangwe ndikadzidza neshungu wandanga ndichikunda vanozongondikunda nokuti unenge achiwana access yebepa tisati tanyora. Zvekare zvinoratidza corruption yakanyanyisa nokuti bepa iri haringobudi rinotobuda richitengeswa saka inyaya yemari necorruption iri kuitika kuti vamwe vazowana bepa
izvi zvatsinirwa nemukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union in Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavira Zhou vati nyaya yehori pakuvhurira vana mapepa bvunzo dzisati dzanyorwa kunokanganisa dzidzo yevana vakashora vari kuzviita izvi
saka izvozvo kukonawa hongu zviriko kune zvikoro zvinotozikama kuvhurira mapepa gore rega rega maadministrators anenge aronga navarayidzo ipopo asi kushaya professionalism tinoona sekuti zvezvekare izvi zvanyanya nemhaka yekuti kune vanhu vakupromota kwete on the basis yemerit asi kuti political affiliation yako saka vanhu ava vari compromise isu tinoda kuti promotion iite on the basis of merit maadministrators wa vanhu vane credibility neintegrity zvokuti havavhurire mapepa vana kana vatadza vatadza haasiri murayiridzi
Mutauriri weZimsec Muzvare Nekidlamini vati bazi ravo riri kuferefeta nyaya yekubudiswa kwemapepa iyi.
Saka Zimsec iri kuita mainvestigations parizvino kuti tione matano ekuti tinozoita sei nemapepa akaonekerwa nevana. Tirikunzwa kuti pane mapolice reports akaitwa zvichikwenganisa nenyaya iri kubuda iri kuvhikita yakabuda ndeko kuti kune police report yakaitwa nechikoro. Kuti pane vana vakawanikwa vane mamwe mapepa ebvunzo dzisati dzanyorwa idzi nyaya takamirira kuti dzisvike kwatiri kuti tikwanise kuona zvekuti matano atichaita tichibva ipapo ndeapi
nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mudzidzisi wepachikoro chepamusoro cheGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mugodzwa vatendawo kuti zviri kuitika izvi zvinodzorera dzidzo yemunyika kumashure
Malikages, they don't augur very well. International community, you know, kuti isusu corruption yedu yanyanyisa. The exams zedu hazvina mastandard. Kuti vana vanenge vaine chance yekuti vari kukonza kuwana mapepa asati anyorwa. Saka dzidzo yedu inoenda pasi, haikwiriri inoenda pasi. International, nekuti iri kuonekwa pasi nenyaya iyoyo yekuti havachatrust maresults edu. Nekuti haasi ichokwadi kana ichiita zvekubiri kusaizvozvo.
Muzvare Dlamini vati zviri kuita izvi hazvizokanganise vana vasingaiti musikanzwa sezvo vasiri kuzomanikidzwa kunyora bvunzo zvakare vati vachabatwa nemhosva havasi kuzopiwa zvavanenge vawana mumazamanishoni kana kuti maresults Muzvare Dlamini vati vanobatwa nemhosva dzeuori vanogona kukandwa mujere kwemakore mapfumbamwe Dr. Mugodzwa vaendera mberiwo vachiti izvi zviri kukonzerwa neuori hwakatekeshera munyika uye nyaya yekutambura kwevashandi vari mubazi redzidzo pamwe chete nekuZimsec vana veform 4 neform 6 vakatanga kunyora bvunzo svondo rino uye vanotarisirwa kupedza mwedzi unouya ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vapiwa mvumo yekuenda kunoona mumiriri weZengeza West mudare reparamende nemumiriri wechitungiza North vaGodfrey Sithole nevamwe gumi nevashanu vari mubato avo vari mujere rechikurubhi. VaChamisa vaimbenge varambidzwa kushanyira nhengo dzebato ravo nevakuru vemajeri. Asi mutsamba iri mumaoko eStudio 7, vakuru vemajeri vatenda kuti vachamisa vashanye, asi vachivati havafaniri kuita zvematongerwo enyika. Nezvimwe zvavataura, zviri kunzi negweta ravachamisa vaObey Sithole, hazvisi pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaObey Shava.
Hongu tapuwa minduro na komishina mukuru wematirongo emuno muZimbabwe, akataura iye kuti ari kubvumirana nesu kuti vachamisa vane mvumo yekunge vachinoona hama dzavo nevatsigiri vavo vari muusungwa vari kuchikurubhi nekuHarare Central asi vabva vapa zvisungo zvavatara zvinofanira kutevedzerwa navachamisa
ndezvipi zvashava mungatsanangure
hanzi vanofanira kutizivisa paine mazuva akati wandei kuti vatange vachiuya musi wakati nenguva dzakati zvekare pavanouya havabvumirwe kuti vataure chero nani zvake chero nevatati venhau zvekare havabvumirwe kuti vaite kana maslogan zvine chekuita nebato ravo ndingangoti tsamba iyi ine ungwandangwanda hwezvinhu zviri kunze kwemutemo zvanyorwa nakomishina Ndinodavira kuti havana kumboverengawo bumiro remutemo kuti vanzwisise kodzero dzavachamisa pamwe chete nevatibhi vavo. Nekuti vanga vaverenga bumbiro remutemo, handaifunga kuti vaitishishika nekunyora gwaro rinonyadzisa kudaro rinotyora kodzero dzevanhu.
Saka imi semagweta vachamisa muri kuronga kuita sei nezvamuri kuti hazvisi pamutemo zviri kutaurwa nemukuru wemajeri?
Tiri kufunga kutanga kuonesana navo zvichida munhu anotodawo rubatsiro kuti anzwisise nyaya dzekodzero idzi anogona anyora mukutaziva kwake. Saka tichada kuti tionesane navo, kana varamba vakaomesa musoro hatina kwabatsira naye kunze kwekuvazvizvurudza tichivaendesa kumatare.
Avo vange vari gweta ravachamisa vaObey Shava vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yazivisa nhasi kuburikidza nemashoko kuvatori venhau kuti kutanga musi wa1 Mbudzi hakuna sarudzo dzemabai elections dzichaitwa kutsiva vanenge vafa, kudzingwa mumapato avo kana kusiya basa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku.
Ndo zviri mubumbiro remutemo weZimbabwe rinoti iro sarudzo dzinoitwa makore 5 ega ega, makore mashanu. And then kana pakanga paine munhu anenge abuda pane paanenge akaiswa pakusarudza, panofanira kuitwa sarudzo yatinoti by election. Asi zvinenge zvichingoitika kana tava kusvika kune imwe general election inouya after 5 years, kana tava padhuze dhuze negeneral election, hatichafani kuita mabi election. Kana toti pakanyanhafa kana pane zvaitika, hatifani kungovhota nyange tava kutosvika pageneral election. Saka kudhuze kwacho kwakanyorwa mubumbiro remutemo mwedzi bamwe 9, saka 9 months.
Asi taona ivo vari kuti kana kwasara atingati mazuva makumi mapfumbamwe kana kuti 90 days. Saka chii chinozoita kuti tizosvike ku9 months? Nyaya dzana proclamation, nomination nezvimwe here zvinenge zvichifamba sei?
Tinozosvika ku9 months kuti panenge paine nyaya yekambeinga, patinenge taapadhizito neelection like 9 months kana avanhu vanenge vaeelection iri kuuya election huru chaiyo. Saka pakati papo hapafanichaitwa general election. Tachiti patinosvika muna December uchaona kuti muna January 2023 vanhu vese vezvematongerwo enyika vanenge vaora nezveelection, general election inenge ichifanaitwa muna July kana kuti muna August. Saka pfungwa dzemunhu wese munyika dzinofanira kunge dzaa kutarisa hurumende yatinoda kuisa pamberi apa ndeipi. Kwete kuti makadaro maamotanga kutaura nezvekuti mhuri yauita mabi election, nekunyange paramende yacho inenge iripo kana malocal authorities anenge aripo anenge akuita kuti zvinhu zvakawanda vakamirira sarudzo.
Saka izvi hazvizokanganisi here vanhu vanenge vaine mumiririri anenge afa kana kuti adzingwa mubato imo muna Mbudzi umu?
Hazvizokanganisi, nekuti kana munhu akabva pachigaro panotomboita nguva yamunenge musina mumiriri. Nyange musina mumiriri zuva rimwe chete, hamuna mumiriri vhiki, hamuna mumiriri mwedzi, muchigadzisa kuti muchagumo. Saka nyaya yekuti munombogara imwe nguva musina mumiriri yakatogara iriko haikwanisi kurambika. Hakuna kwazvino kwasingaitiki zvakadaro. Saka apa senyika vakanyora bumbiro vanhu vakaona kunge 9 months time diki yekuti haa vanhu vangaenda fomamwedzi iyoyo vasina mumiriri, vanenge vakamirira kuti paite mao wavamwe vamiriri.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vange vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Liz Truss vazivisa kuti vave kusiya basa nhasi mushure mekunge zvivimbiso zvavo kubato ravo remaConservatives nenyika yeBritain panyaya yezveupfumi zvapa kusagadzikana munyika iyi. Amai Truss vati vataurira mambo Charles nezvekusiya basa kwavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata Nyanzvi yezvematongerwo enyika vanogara kuBritain ikoko vapanyika kari manzira kuti tinzwewo maonero avo.
Avininga Prime Minister wekuno kuUnited Kingdom Liz Truss asiya basa nhasi.
Vari kunzi vasiya nezvikonzero zvakadini.
Liz Truss vanga vaine atinoti mapolicies avakanga vakapromisa zvivimbiso zvavanga vakapa pavai kampenira kuti vapinde pachigaro. Vazopinda pachigaro vakatanga kududza vachisandura zvese zvizhinji zvavakanga vataura kuti ndozvavari kuda kuzoita vapinda pabasa. Vakazopedzisira vadzinga mubati wehomwe chancellor wanonzi chancellor kunoku vakapedzisira vamudzinga asi vachimudzinga ari munhu anga achiita zvavanga vari ivo vari kumutuma kuti aite. Kwozoti mazuva maviri varimwe vapfuura minista wavo wehome affairs akabva asiyawo futi basa ndobva ataridza kushoropodza kuti zvinhu zvavari kuita hazvina kunaka. Tingati ndo zvikuru zvaita kuti vasiye basa zvokuti vanga vamunhu anenge asisina simba raainaro nokuda kwokuramba vachingosandura zvinhu
Taonawo kuti mazuva avo muofisi angokwana kuita makumi mana nemana 44. Zvakamboitika here izvi munyika yeEngirandi kuti Prime Minister anosiya basa mumazuva mashoma kudai?
Inini sokuziva kwangu hazvisati zvaitika kunze kana kuri zvinhu zvakaitika makore mapfuura zvingadaro munhoroondo hatingazonyatsoziva zvedu asi panhoroondo yandinoziva kore apfuura anogona kusvika makumi maviri handisati ndambozvinzwa zvichidaro.
Veruzhinji vari kutambiranawo sei nekusiya kwavaita basa uku?
Veruzhinji vari kufara conservatives aninova ndiro bato raLiz Truss. Vazhinji vacho vanga vari vasingafari neizvozvo zvokuti ari kungosandura sura haasi kutaridza kuti akamirira chii chaizvo chaizvo.
Dai kuri kwedu kuZimbabwe maionawo zvakadai zvichiitika here kuti vanhu vakangonyunyuta nyunyuta vatungamiri vobva vasiya zvavo mabasa?
KuZimbabwe munoziva ndozvinhu zvatinogara tichitaura kuti kune dzimwe nyika mutungamiriri angava wenyika angava wekambani angava wechii kana uri mutungamiriri ukaona zvarema unotaridzirwa kuti usiye. Asi kuZimbabwe munozvizivawo imimi pane kuti munhu asiye basa anotondotsvaga masoja nemapurisa nechii neyouth kuti ikurovei kuti musarambe muchitaura kuti ngaasiye basa. Ndo musiyano uri papo. Dei vaidzidzawo chikoro kuti aiwa zvinhu zvinosiyiranwa kana munhu watadza basa unodii unosiyirawo vamwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vanogara kuBritain vapanyika kari manzira vachitaura parunhare neStudio 7. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa nemusi wemugovera nedzimwe dzegore rinouya, nyaya yamirizhonga yatanga zvapa kuti dzimwe nhengo dzebato rinopikisa kusanganisira nhengo dzedare reparamende dzikuvare. Vakawanda vanoti mapurisa akasaita basa panogona kudeuka ropa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi, uye nhengo yedare reparamende inomirira Mbizo vari nhengo yeCCC vasettlement Chikwinya. Totanga kunzwa kubva kuna vachikwinya.
Tine urombo kuti senyika tava kuziva kuti tine maelections 9 months kubva pari zvino. According to the constitution kana kuchitendera neconstitution zvavo president vachigona kumadeedzera mwedzi mitatu inoraudzira kana kumwedzi mitatu takatika kuna August. Asi pamutemo tinovhota July kana kuna August. Saka naizvozvo mapolitical parties aakukambena vaine muono wekuti kuri kuvhotwa vhiki gore rinouya 2023. Tiri pakati paizvozvo pazvakaita mabi-election. Mabi-elections aya haasi kungoonekwa semabi-election ekutsarudza vatungamiriri variko kumaconstituency kana kuti kumacouncil anhasi. Inotova mukana uripo kuti tichazokutirai chii 2023 zvichienda mberi. Vanhu vaakuita vachimbunyikidzwa vachirohwa nepatero ZANU PF radzokera mumaitiro aro arakagara richiita kubva 1980 zvekuti kana tasvika nyaya dzesarudzo dzinokosha dzinosanganidzira dzemutungamiriri wenyika dzemapalamendi nedzemacouncilers vanorova vanhu nekuita kuti vanhu vagozovhota vachivhunduka kutsa kuti iye vaone mawinyiro aanga vachingoita kudzango wake.
Vamugwadi, pindura itinzwa.
Handifungi kuti ndingada kupindura zvizhinji pane zvavataura. Tida pamwe ivo ndevangaziva nezvekupindura. Chandoda kuti nditaure ndechekuti munoona kuti nyaya yemhirizhonga tikakombera. Mhirizhonga yanga iripo muripabhuliki yokutanga nemhirizhonga iri kuitika mazuva ano, munoona kuti pane musiyano unotaridza kuti nyika iri kuenda mberi kutama kugadzirisa nyaya dzokurwisana nokukwikwidzana kune chindimba nemhasuro pakati pevatambi vezvematongerwo enyika. Asi somusangano wezanup uyezve ndakaumiririra handipo pano kuti nditi mhirizhonga tiri kucelebreta kana kupemberera kuti mhirizhonga yacho mabodo. Maonero edu ndokuti mhirizhonga inofana kurwiswa itere zvamuchose sarudzo dhiti yemunyika yedu zvinotsarukano zviri pamutemo zvekare zviri murunyararo zvinotsaka kuti naivo vose vanenge vachikwikwidza nevanovhotera vakwikwidzi vazviite murunyararo. Mavhiki yapfuura kwakaurawa mukomana Elson Mavhangira wezanupiye kumbare umo pamupedza napo nevanhu vetriple c vachirwira pokutengesera zvose izvozvo zvavazvitarisi nokuti kunotsvakwa kunzi zanupiye ndiyo ngaipomerwe. Vanhu vezanupiye havana kodzero dzevanhu, chero vakafa ngavavesehuku havana kodzero. Kodzero dzinowanikwa kune vanopikisa. Aiwa, maonero iwayo akashata uye haatibatsiri semapato makuru kuti rwise mhirizhonga. Ngatiikonfurande sezvairi uye sezvainouya ichiita mapato medu kuti vanhu vedu vazive kuti nesuwo vatungamiri hatizivi.
Vachikwinya, pindurai tinzwa.
Chokutanga, vamugwadi vanobvuma kuti bato ravo rinoita zvemhirizhonga. Vanobvuma First Republic, ndakupai mukana ka. Mati paFirst Republic makanga muine huwandu hwakati nyanyei hweviolence pane hwamuinawo pari zvino paineya muri kuti Second Republic. Isitiri kuti ZANU-PF yakanga iripo kubva 1980 ichitanga kutonga Zimbabwe inongova ZANU-PF imwe chete ingava ichichinja vatungamiriri, asi ZANU-PF ZANU-PF.
Vamugwadi, pindurai tisaswerera kuvhi yakatiyo.
Munoziva handizivi kuti zvavanotaura zvinorevei kune vanoteerera. Let the listeners be the judge. Kana vachitaura vanoita zvokudonongodza makesi kana kuti zvinhu zvakatsarauka zvinenge zvaitika mhirizhonga zvavanenge vaona sekuti zvakanganisa vanhu vavo ndizvo vanobata chete. Ndabvunza mubvunzo pano vachatondinendichikwinya vari kuti panonongiche apo nepapo vachiita hwebata. Tinoda kufamba kwezvengororo uye zvavanofanira kuziva ndechekuti kunge tiri pamhepo kudaio tine ruzhinji rwavanhu nerwakateerera kusanganisira vatsigiri vedu nevatsigiri vavo. Vanofanira kunzwa mashoko anofanira kutaridza kuti zvose zviri kuitika izvi hazvibikwi nemapato avanofunga kuti vari kuzviitira. Asi ukatinzwa tichitaura pano mashoko ataurwa navasettlement chikwenya anoratidza kuti ivo somutungamiriri kubato ravo. Kana ndichiti kumbudza handisi kureva kuti noenda nekuti ndinoreva kuti tinotora mapolisi sehurumende yezanupiyefu iripo ndozvotinoenda nazvo kuti otarirai nyika yakaguta takaita kumbudza, tarirai madhamu akaguta tiri kuhurumende yedu yezanupiyefu iri kushanda, tarirai migwagwa tiri kugadzira, tarirai mbeu tiri kupa vanhu kubudikidza nomutungamiriri wedu presidential input team. Hakuzi kutenga mavhoti ikoko. Ko, pangagova nomukaha here pakati pebato rinohwina sarudzo kuti rifome hurumende nehurumende yaro? Kana zviri zvo zvavari kuda pavangazviwanizvo hurumende ndeyezanupiyefu. Ndosaka tirisu tinoenda kusarudzo. Hamusati mamboona sarudzo dzakanzi gavhumendi pane paine zanupiyefu netriple c isu tohwina kana tahwina tokoma hurumende. Hurumende yozadzikisa zvisungo zvatinenge tapakuvanhu pamanifesto yedu.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yedare reparamende inomirira mbizo vari vetriple c vasettlement Chikwinya. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Totarisa manheru anhasi muchirongwa chedu cheLife Talk. Tichange tichikurukura nezvechirwere chegomarara repazamu kumadzimai. Tabva tasvikawo kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
soku isika